ndingangoti muchidimbu kuchichitevo vamwe nguva. Choga choga chatisingakwanisi kugadzira muZimbabwe chinotengwa neamerican dollar, asi kuti isusu tikwanise kuriwana american dollar hunge makambani zedu adine aproducer mishinari, kana kuti mishinari yatinayo muno muZimbabwe inotengwa kunze kwenyika. Saka as long tisingakwanisi kuproducer, tingasingakwanisi kutengesa zvinhu zvatinoproducer muno muzora, kuti tinenge tine dambudziko reforeign currency rinova ndiro chijusa. Saka zvinobva zvaomera maZimbabweans nehurumende yacho kuti ikwanise kuita icho nechocho chinoita kuti mhuri yeZimbabwe inge inorugare.
Muzvare Hlachiwayo, zvii zvamungataurawo sebato?
Chandingangoda kuwirirana navachiri mhanzo ndechekuti zvokwadi nyika iri matambudziko, izvozvo hazvidi kana kutombodhibheta, zvinhu zvinongooneka nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatambura zvayaura unonga svosve nemuromo. Asi nyaya iri kutaurwa navachiri mhanzi kuti vana veZimbabwe vatambura nenyaya yezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira ndomanyepo chaiwo anonyadzisa. Vachiri mhanzi vanoziva kuti bato ravo rezanupiri ndobato ranetsa, ndingati ndosanction guru, ndochirango chikuru chenyika ino. Mabiro anoita vanhu vemuzanupiefu asati akamboonekwa pasi pano. Takaona isu zvakaitika pacommand agriculture, vakanyangarisa mari inosvika $3 billion United States dollars. Vari kutitaurira iwo kuti havawani mari yekunze. Hongu havawani mari yekunze yekuti vatenge mishonga yekuti iwe neni tirarame muzvipatara, asi mari yekutambisa yekuba ndo yavanowana. Ndofunga munoona kufamba kunoitwa navamunangagwa. Zvinoshamisa kuti chokwadi inyika here iri kunzi iri kushaya foreign currency.
Timbopa vachiri mhanzi mukana vapindurewo. Okay. Vachiri mhanzi,
zvunhu zvinonyadzisa ispecial mashoko akati saiwa kana chitarwa neNDC. Ndofunga Zimbabwe yese inozviziva kuti zvirango nhasi zvationesa moto izvi zvakakumbirwa neMDC. Iyo America pachai government inoti kana ichida kubvisa government power isingaindira nezvido zvavo, vanoti economy must scream.
Vachiri mhanzi, ipapo ndikubatei muromo. Muri kuti imi zvirango izvi zvakakonzerwa neMDC ndo yakakumbira zvirango, imi seZANUPF madii kugarawo pasi madii kugara pasi neMDC mutaurirane navo pamusoro pezvirango izvozvo vabvise zvirango kana vari vakazvidaidza?
MDC havagoni kugarwa navo pasi nokuti tarisai agenda yavo ndeyokuti imimi vanhu vatema ivhura munodairi ridzorerei kuvarungu. Ndonhamo ndosaka muchiwana leadership yese yeMDC hakuna kana umwe chete unomunda, nokuti vakanzi navarungu mukangova nomunda zvora kuti hatikusapoti.
Maita vachiri mhanzi,
Mwari avavhurira njere vanhu ava veMDC vazive kuti nyika ino inonzi Zimbabwe ndeyavo.
Muzvare Hlachiwayo, ndouyawo kwamuri imi kuti sebato reMDC madiiwe imi kubatsira pakukurudzira kubviswa kwezvirango ZANUPF isiwe pachena, yatingati pachungu kuti iwe exposed, kuti munyatsoona kuti hazvisi zvirango zviri kuita kuti itadze kutonga, asi kuti huori nezvamuri kutaura izvi.
Chekutanga chandingada kuti ndikutaurire vajonga ndechekuti MDC haisiyo yakadana zvirango. Zvirango zvakadanwa neiyo pati yemukoma wangu wandiri kutaura naye. Pati yemukoma wangu uyu yakauraya zvizvarwa zveZimbabwe. Tine zviuru nezviuru zvemaZimbabweans zvafa zvichiurayiwa nepati yeZANUPF. Muri kuvanzwa kutaura kwavo vari kuti MDC ipati yevavengi. Language iyoyo katauriro ikako hei speech yakaita seiyoyo ndo inosheza zvirango. Mukoma wangu, munofanira kuziva kuti kumbiro redu rinotitaurira kuti we are a democratic society. Kana tiri democratic society, tiri society inoita embrace ma different views. Saka imi kana makutora vana veZimbabwe vanofunga zvakasiyana neZANUPF sevavengi, ndo zviri kudaidza zvirango izvozvo. Nekuti kana mabva ipapo ndo pamunozoabdacta vanhu nekumbunyikidza kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe.